mutongi wedare muzare patients madondo vati vamutubukira padza remari inosvika zviuru zvishanu zvemahara TGS uye varambi vachigara kumba kwavo kuchiredzi. Mutongi audza dare kuti vamutubuki pamwe chete nevamwe vatsigiri vebato ravapfumbamwe avo vakasungwa vakapiwawo mukana wekubhadhara mari yechibati tizondo rapera vakapora mhatso iyi musi wa11 mwedzi wapera pazvitoro zvemhandamabwe kwachivi. Gweta riri kumirira vamutubuki vamartin mureri vezimbabwe lawyers for human rights vati vamutubuki vanzi vadzoke kudare musi wa6 mwedzi unouya.
Right, nhasi tiri pamagistrate court necase ya Councillor Gilbert Mutubuki weMDC Alliance Ward 18 kuchiredzi vakasungwa nemhosva yekutripa state inegavenment intend to promote public violence vachinzi musi wa11 March 2021 kumaandamabwe vakaadresa igathering vachiti vesirivoted comrade Emmerson Mnangagwa and his government. Saka vakazvisarenda kumapurisa nezuro pavakanzwa kuti mapurisa ari kuvatsvaka. Tauya pakoti tapinda mukoti vapiwa ivo bhero vanzi vabhadhare 5000 para TGS with a click of court mashingo
vamutubuki vanzi vakaita musangano zviri pamutemo uye vaikurira vagari kuti vapandukire vamunangagwa kuita kuti vabvise panyanga nechisimba. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vaDirect Charamba vati vari kunyunyuta zvikuru nekusungwa kuri kuitwa nhengo dzavo dzechidiki vachisungurudzwa mumatare nemumajeri.
Isu seMDC Masvingo Alliance mutungamiri vanhu vachamisa sitifara zvikuru nyaya yekungosungwa sekwa kuitwa vana vadoko mayouth edu achikurwa nyaya dzavo nebasa rose zvitunya yatiko pavatsapu tisina vano musoro when they are addressing real issues hatii hurumende inogondera mukonikoni mago aripo mago iikonomi yadhakwa hakuna mabasa dhora rakadonha zvinhu asi kufamba vanhu kufana zhara ng'ombe dzavabhadhara mutero wedib $2 US dollars vanhu vachivhora mabhondi ndonyaya dzitofa ngechitaa pamupfupa zvinezvi ndonyaya yachiatizwa ngechitaa pamupfupa zvinezvi kuri kuda kusunga vana ruboya kungaita zvinhu zvewhatsapp.
Imeo nyaya kanzuri yeguta remasvingo nhasi yatura mashoko ekuti yadzikisa mitero yemvura nezvikamu makumi maviri kubva muzana zvichitevera kuchema-chema kwakaitwa nevagari avo vange vatadza kubhadhara mari yakakwidzwa mubhajeti regore rino. Vachitaura pamusangano nevatori venhau meya weguta remasvingo vakuleni maboke vati vakatora danho iri mushure mekuona kuti vagari vazhinji vakange vaomerwa nekubhadhara mari dzemutero idzo dzakakwidzwa nezvikamu zvinopfuura mazana mashanu mubhajeti regore rino.
Sezvatavirenga tipane maareas anosvika 6 atikabata ese tikazomabata zvanhu average inenge iri 20%. Takatarisana nemamiriro akaita ikonomi yedu ino zvedu kuti vanhu vane kugozhegwa kwavanako kunyanya ichitarisa kuti dzimwe nguva masalari zavo haana kukwira vatidambudziko rinozonyanya kuita nderekuti patisingatotendedzi kubata kune mari dzakawanda sekunana mvura hatigoni kukubata uyezve tinotochemawo nevagari nokuti vanotisupplya machemicals nezvimwe izvi vakazvikwidza ende havasi kuzvitarisa kuti vagari vari kuwana mari chavo chavari kungoda imari yokuti vakwanise kutipa masevhisi avo.
Asi vagari vanoti havasi kutambira zvikamu zvabviswa vachiti zvishoma shoma kubva muzvikamu mazana mashanu nekudaro vacharamba vachiisa zvichemo zvavo kukanzuru. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Resident and Handpayers Alliance kana kuti mura muzare rubidzai magurupira ati kanzuri yakatora danho iri isina kunzwa pfungwa dzevagari nekudaro havaritambiri.
Zvataurwa nekansuro hatisi kumbozvibvumirana nazvo kana 20% yavari kudzisa nayo chokutanga pavakakwidza kusvika mu500% vakati consult vakauya vakaita mabudget consultative meetings saka takatadza kuti vari kuda kudzisa vapinde muvagari vamaudza kuti ndo zvatafunga izvozvo kuti tidzise ne20% chii zvakare 20% yavari kutaura kubatana kumeso chaiko nezvanatsuro nagudo zvavari kutiitira because ukatarisa the difference between 20% ne500% is just a drop in the ocean havana zvavaita vagari vakaomerwa devatoreduce about half of that amount kuitira kuti vanhu vakwanise kubhadhara marates because ndichangoitika nechekuti marates aya zvikwereti zvaramba zvichingodurukanidzana.
Vagari avo vaimbobhadhara mari dzinosvika mazana mashanu dzemaRTGS pamwedzi vari kubvisa mari inosvika zviuru zvitatu zvemadhora emaRTGS mwedzi woga woga. Guta remasvingo rakatarisa nedambudziko remvura rave nemwedzi inopfuura mitanhatu vagari vachiwana mvura mudzimba dzavo kaviri pasvondo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.